Urukurudziri kuitika pakati pehurumende yeSouth Africa nemasangano anohwira kodzero dzavanhu, ende ndinoziva kuti embassy yeZimbabwe somuenzaniso iri kuitawo hurukuro neSouth Africa. Saka pane zvakawanda zviri kuitiwa, asi hazviwanzi kushambadziwa pasocial media kana kuti mune fenyuro.
Asi dziri kubatsira here hurukuro idzi?
Chandinoziva ndechokuti hurukuro idzi dzakatobetsera kuti vanhu vasaiva applyre vachibva kuvari muZimbabwe zvaazviripo pamaconditions avo. Mabhengi mukatarira Capitec uko zvino yakatonyorera vanhu kuti havachavhari maaccounts. Asi tinoramba tichinyunyuta nyaya yokuti pane mabasa akawanda ava kudzinga maZimbabweans achiti mapemits enyu apera 31 December 2021. Ndosaka hurukuro dzichiramba dzichiinda mberi kuti pa grace period ye 1 year kubva December kusvikira gore rinotevera, vanhu vangawana here chimwe chinhu chavangashandisa kuti vasasungwa vakwanise kuratidza kumabasa nekumabhengi?
Asi hamuna kuodzwa mwoyo here nedanho redare remakurukota remuSouth Africa?
Hatina kuora mwoyo kuramba tichinyengerera kuti South Africa iwedzere mamwe makore avanhu vari kugara muno. Vakati ivo vari kuwedzera nokuru vanhu vaapplyre mamainstream permits, asi tinowana kuti pane zvigozhero zvakawanda zvikuru zviripo. Kana uchida kuapplyra for example general work permit somuenzaniso, unoyi unofanira kubudisa tsamba inobva kuDepartment of Labour inenge ichitaura kuti sei employer wako akutora asingatori muSouth African. Ukaenda kubusiness permit kune mari dzinodiwa kunoyatova 30 million kuti uratidze kuti une 30 million maaccount, netsamba inobva kuDepartment of Trade and Industry yokuti business rako riri viable zvakadai zvikadai. Saka zvimwe zvakawandisa zvatiri kugwisana nazvo. Ndosaka tisina kutoenda kumaholidays nokuti tiri kugwisa zvinhu izvozvo. Plus hapana pari kunyatsoratidza kuti pane yatingati clarity kuti zvinhu izvezvizvi hazvichaapply here kune vanobva kuZimbabwe kuZimbabwe exemption permit, nokuti yairi special permit. Saka vanhu vazhinji havaqualify pazvinhu izvi. Ko woti nyango ukati wewe munhu asaapply ari kuZimbabwe asi general work permit nemamwe mapemits zvichida police clearance yokuZimbabwe, uri kungoita sokuti uri kumanikidza munhu kudzokera kuZimbabwe. Zvi
zvine dambudziko reizvi?
Pamwe haana mari, pamwe haana mukana pabasa zvokuti akwanise kuinda ikoko. Saka pane zvinhu zvakawanda zvatiri kuita, asi chandoda kungosimbisa kuti vanhu vazive ndichocho chokuti hurumende yeSouth Africa Minister Motsoaledi veHome Affairs vakati hapana chati chachinja paannouncement yatakaita yekuti mapemits anopera musi wa 31 December 2021. Vanhu saizvozvo vanofanira kutanga kutoapply.
Kukana wajika manonoku?
Ana usina hako kutanga kuapply uko zvino, asi une mukana wekuapply panenge pane grace period kusvikira panopera gore.